Vashara pamusangano wavaita nevaiva vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo pamusangano wavaita manheru ano. Vamunangagwa vati nhengo dzechikwata cheG40 dzakasununguka kudzoka mumusangano wavo. Nhengo dzeG40 zhinji dzakasara dzisina chadzakabata panyaya yemasimba zvichitevera kupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiye basa
panguva yegama toks makambira makambira makaenda kukazouya vamanje
chakadai mutevedzeri wasachigaro wesangano rana mujibha nana chimbwido amai Josephine Gandia vaudza vamunangagwa kuti vanoda kurapwa pachena sezvo achiti homwe dzeruzhinji rwavo dzakaboka
hatina anotirapisa hatina mamedical aid taingokumbirawo kuti vana venyu ava dai vangokwanisa kuenda kutirapavo
vamunangagwa vati vachashevedza musangano wokuedza kugadzirisa nhuna dzana mujibha nana chimbwido munguva pfupi iri kutevera
kura makore akawanda 37 years zadarika musina kuwana kodzero ndamunokusunage mutiwani apo nepapo hongu pakaita zvakaitwa asi pakasimbiswa panyaya yemaovetmen hapana kuta mutemo wakasimba wakaitwa maererano nemaokurabhei zvino kana isu tavatoga pachedu hatina umo watinobvunza asi kuti tinofanira kungouyira izvi toita here katati toti katati kwete toti kwete tichitaura tega semacomrade pamwe chete nokuti tinozivana kuti takabva kupi takafamba rwendo rupi takatambura sei kuti nhasi vazhinji vapinde muzvigaro zvavari nhasi vazhinji vapinde mabasa avari nhasi vazhinji vasungunuke vachiti we are free Zimbabwe it is because kune vakazvipira kuti nyika isungunuke nhasi uno muchifamba munobviswa hamuna chamakaona
kwakara asi panaa vachiripo nhasi ndanzi kudzwa pana sekura venyu kusoka zokukanza uya over 100,000 ma pana vaita kandi wani ndikati rejesta munare yeyi iunderstand ufana pedza betmeni but I'm sure kune register you will need an authentic register sekutaura vatina maegadiya kuti totsvaka nguva yokuti sangana neexecti venyu manyora zvichemo zvenyu pana ndakikwaiko zvinezvi ndonzakuzaa zvakatinderakosvangu andinambozviona ndikutozvikuva pana kana maegadiya zvipanga for the first time zvamuri kutaura saka zvoda kuti tiwane nguva ndikuda nekuseta
musangano uyu wanonoka kutanga zvapedzisira zvaita kuti vamwe ana mujibha nana chimbwido vadzokere vamunangagwa vasati vasvika vamunangagwa avo vanga vari kumasvingo kuno mumwe musangano vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti havazi kupiwa mashoko akakwana nevanhu vavanoshanda navo muhofisi mavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.